Vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema wakasiyana-siyana, mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwokuti vane urema.
Nyange vakada kunzi vaparticipate kuti vaitewo macommunity leaders kana kuti vaitewo macouncillor, vaitewo maMP, vanhu vanowanzovashora neurema hwavo.
Amai Chindimba avo vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga
inotinyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu avo vanogara kubhindura uye havaoni vati kunyange hazvo vaidawo kukwikwidza sakanzoro musarudzo dzakatarisirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zveurema hwavo.
Ndaidawo kuparticipata kuita kansela kwandogara, but vanhu vakauya vachindiudza kuti haukwanisi kuparticipata because hauone vanhu havambo kuvhotere. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe handikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tarisai Mashanga, mumwe mugari wekubhindura zvakare uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba sena hangu ndine uchihama rodzi acho anoonaka zvoti uchi inopesera yatofa uyewo mashops makavakwa zvokuti handikwanisa kutopinda. Kana chido zvitengera unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima pamwe nemunyori mubasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni, asi vanomirira vakaremara mudare reSenate muzvare Naspa Manyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane urema atambirwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sevadzimai vane urema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika, nekuti tinokwanisawo kuve tiine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo, uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.